A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, May the 16th, 2019. Welcome to the Women's Segment, the Women's Round Table, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyawuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga.
Tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the continued economic crisis facing the country and how women and their families are coping.
To join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
And the live talk goes out to Zimbabwe on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But, ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzi mai msakanganwe.
And don't forget that we are live streaming on our Facebook pages and you can join in the conversation right now by liking us. So please go to VOA Shona and VOA Ndebele. If you have not already liked us, so you can join in the conversation.
As we said, we are speaking about the economy today and how it's affecting women. Zimbabwe's annual inflation rate for the month of April has gone up to 75.86%, up 9 percentage points on the March rate of 66.8, as the country fails to tackle price increases.
And the Zimbabwe Statistical Agency, Zimstat, last month adopted a new metrics to calculate the consumer price index. But going by the old base, the inflation rate for April would have been 175.326%.
And today's Star Minister Ntuli Ncube was quizzed by lawmakers on the state of the economy, with some openly telling him that Zimbabwe had lost trust in his ministry and the government. They say this was because of their financial policies that have resulted in massive price hikes and people losing their finances when there were changes in exchange rates and the introduced interbank foreign currency market.
The finance minister, however, refuted this. Now, let's take a listen at what he said in parliament today.
We have started paying off our domestic debt. That's why there was a decline in the domestic debt. But also, I'm happy to report to the House, Mr. Speaker, say that as of 2 weeks ago, we've started making token payments on our foreign debt to the European Investment Bank, to the World Bank, and to the African Development Bank. And these are token payments to begin to service those areas that are causing us trouble as we try to finance our arrears clearance roadmap.
That was Finance Minister Ntuli Ncube speaking today in Parliament.
What are your views on the issue? If you're out there and you're listening, please come into the program and share your ideas of how you're coping day to day. What are the most painful things that you're facing? How would you like to see government taking charge of what's going on? Please join into the program. Start.
Yebo-ke lamhlanje sikhuluma ngokubalukhuni komnotho welizwe lokuthi kambe kuphatha njani abesifazana lemuli nje ezindlini ngoba lapha siyabona ukuthi intengo yempahla isiqansile njalo ayisiyontengo yempahla yodwa abantu bavele bekhala ngokusilela kwempahla zokusebenzisa siyabona ukuthi abanye bakhala ngokuthi akula manzi, abanye bakhala ngokuthi akula mafutha ezimota okuhambisa, abanye bayihlule ukuthenga impahla ezitolo, njalo nanku siyabona ukuthi isilinganiso somnotho welizwe inflation rate lokhe kusiwa kusiyaphambili, ngakho iningi lithi hayi lithwele amagabha avuzayo ngoba konke akuhlangani, abanye vele sikhuluma nje abalala misebenzi, imisebenzi ayitholakali. Lanxa umuntu efundile waxeda kunzima ukuthi awuthole. Ngakho ke siyakhangela konke okukuhluphayo lawe lapho hlezi khona ngoba abantu behlu lanxa abantu behlutsha izinto ezehlukeneyo kukhona la okukhathazayo, kukhona lapho elihlangana khona ngalezi nhlupho. Siyacela ukuthi usithumele lawe inombolo zakho, siza kuchayela ucingo sikhulume lawe, usitshele ukuthi kwenzakalani kwesakho isigaba.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai pachirongwa chedu chemadzimai chewomen's round table pano paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tiri kutarisa isu pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika, tichinyanyotarisa panyaya dzezveupfumi. Nasi tiri kunzwa kuti inflation yakwira yasvika pa75% zvichienzaniswa nezvanga zviripo mwedzi wapfuura, uyezve taona nasi gurukota rezvemari vantuli Ncube vachimira muparamende asi vachishoropodzwa nevamwe malawmakers vachiti ivo vanhu vazhinji havasisina vimbo nekufambiswa kuri kuitwa nyaya dzemari, vachiti ivo vanhu vakawanda vakawanikwa ivo vachirasikirwa nemari dzavo dzemumabhanga apo pakaitwa ipo monetary policy nenyaya yemaexchange rate. Nasi zvakare vazhinji vari kuchema chema vachiti vamuka zvinhu zvasanduka munyika, vachiona iyo mari iri kutengeswa yekunze iri kutengeswa pamusika wemari mutema ichikwira, marates achikwira, uyezve vachiti mabhanga mari idzi hadzisi kuwanikwa. Regai timbonzwa zvanga zviri kutaurwa izvo nevanomirira malawmakers anomirira munzvimbo dzakasiyana-siyana vanga vari kutaura iwo muparamende nhasi vachitaura pamusoro pezvanga zvataurwa navantuli Ncube. Regai tiende kwavari tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Ease of doing business yamataura taachitarisa kuti inogona kutibetsera pama investors ndezvipi zvamaita minister pama investor vari kuda kuti vapuhwo mari yavo yava kuproducisa muno kuti vachibva iri US vokwanisa kutumira kumusha kwavo kwavaka vachitinosevhisa mazvikwere zvavakapuhwa kuti vazoinvesta kuno kuzimbabwe. Ndezvipi zvamaita nokuti mari iyi iri kuwanika mustreet, US yakuwanika mustreet, hakuna US mubank. Ndezvavari kutaura
vanobe dambudziko ravanaro ndirekuti hurumende vanhu havasisina vimbo nayo, saka chero vakavimbisa kuti zvinhu zviri kufambira mberi zviri kuita zvakanaka vanofanira kuita zvinhu zvinobatika zvekuti dai ndandiri munhu anovapa yambiro ndaiva tidai vanga vakwanisa kuti vake kana classroom block kana ingava clinic zvayo ne 2% yavanayo kuti vanhu vaone zvinhu zvinobatika zvinoita kuti vimbo irambe ichidzoka muhurumende. Nekuti zvose zvavataura zvingangova chiri chokwadi asi hazvisati zvasvikira vanhu zvekuti vanhu vafanana naThomas anotenda nekuona.
Aiwa, apo tiri kunzwa kutaura kuri kuita vamwewo tanzwa kubva kune vamwe malawmakers uyezve nevamwewo vemunyika vari kutaura ivo maonero avo nezviri kuitika panyaya dzemari uyezve dzezveupfumi. Asi regai timboenda kune mamwe madzimai vari kutaura ivo zviri kuitika nyanya mukurima. Vamwe vanorima fodya vari kuchema chema vachiti ivo mari yavari kubhadharwa ishoma, saka vari kuona kuti zviri kunetsa kuti varambe vachichengeta mhuri dzavo. Kozoyo vamwe vari kuAlaska vari kuchema chema panyaya yemvura, vari kuchema ivo vachiti vari kubhadhariswa mari dzekuti vawanikwe vachichera mvura. Saka regai tinzwe kuti madzimai vari kuti chii.
Kuti chii?
Kuti fodya yangu yakabatwa yakawandisa ine mwoto manje zvisikutondinetsa nemutengo wacho wakadzikira 10 cents 19 cents togara mazuva akawanda tiri kunoka ukatida izvi kozozvaiwa imbomirai maakaunti izvezvo handina ndine yangu akaunti asi vari kuiramba mazitovhurisa yedu yekuu.
Saka muri kuti chii nenyaya yemari yachona ishomashoma yakadaro?
Mari yacho ishoma nene hapana zvainombotiitisa nokuti vana vechikoro izvizvi vakamirira kurarama kwakaoma.
Muri kubhadhara mari yemvura ino?
Kubhadhara $2.
Taurai zvese zvamuri kuda kutaura nechichemo zvenyu zvamuri kuti zviitwe.
Kubhadhara $2 tachikumbirisa kuti kana zvichiragona kutibatsirawo panyaya dzemu kazi mvura yacho iri kuwandira zvibhorani zvokufa tinge takawanda, saka munhu anenge akunzi 5 bhaketi pamunhu.
Aiwa apo tanga tiri kunzwa nuna dziri kutarisana nemadzimai vari munzvimbo dzakasiyana siyana. Tanzwa vari kuAlaska kuMashonaland West vachichema-chema panyaya yemvura vachiti vari kubhadhariswa kuchera mvura pachibhorani. Tikanzwa zvevamwe vamai vari kuMashonaland West zvakare vachiti ivo Maria vari kubhadharwa pane zvirimwa zvavakarima zvefodya ishoma. Saka ndozvimwe zvatiri kukurukura pano kuti muri kuzvigona sei nyanya madzimai panguva iyo nyika yakatarisana nekuondomoka kwehupfumi uyezve vamwe vachichema chema kuti zvinhu hazvisi kutengeka kana ukatengesa mari yaunokwanisa kunge uri kupiwa haisi kukwana kuti uchengete mhuri. Ndozvanga zviri kutaura vazhinji vatanga tiri kutaura navo nhasi. Saka pindai muchirongwa mowanikwawo muchitipa pfungwa dzenyu kuti muri kuona sei kana muchida kuti tikufonere mubva manyora nhamba dzenyu ipo pano kuitira kuti tikwanise kunge tichikufonera rai muchipinda muchirongwa. Munoziya zvekuita kuti kana muchinge mapinda muchirongwa mubva madzvanya pakanzi share kuitira kuti mukakwanisa kunge tichikwanisa kukubatai panhare hama neshamwari dzenyu dzinobva dzakunzwai. Tina Tabitha Manyoni ari kuti muri sei henyu sezvangu ndiri pano paAvondale muZimbabwe. Nicodemus Matariro ari kuti manhero akanaka. Gabriel Rwadzisai ari kuti I'm watching you from Durban, please call me. Asi ndiri kunzwa kuti pane mutereri ari panhare pari zvino rigaitende kwavari. Hello caller.
Hello. Actually this is our first guest, Juliet Nkiwane. She's an official. She's actually the director of the Women Development Association in Zimbabwe. We welcome you to the show.
Thank you, Stephanie.
Yes, we see that you are working mostly with rural-based women. What are the challenges they are facing now? We see that mostly people are worried about price hikes and electricity and water. What is the main challenge in the rural areas?
The main challenge standing in the rural areas is drought, the economy, hunger, school fees, transport, everything is just unbearable. You know, when you're in the rural areas, prices are so high. The business people will always tell you about the transportation to Gwanda, the road network to Gwanda, and they'll hike their prices the way they want. The dollar is not there, the bond note is not there. So the rain did not fall. And it all comes back to the women.
Yes, and what is your organization helping to assist the women? Do you have any programs in place?
The program that we have, we are just empowering them with their rights, empowering them to do accountability, you know, to challenge their leaders to bring things, service delivery to them, like, we are saying if the business people are saying the roads are bad, we're talking with our councillor, Rachel Nove, this other day, to say, Rachel, what best can we do to make the roads better so that maybe the business people not cry of the roads? She has no answer. Council has no money. The roads belong to DGF. The roads belong to so much bureaucracy, but we are still fighting. And let me say that service delivery is the main challenge. You go to the clinic, there are no pills. The nurses there are just miserable as their patients. They have no help. They can diagnose, but they cannot give you anything. They'll tell you to go and buy in Gwanda from the pharmacy. To get the pharmacy is the dollar. You get there, you don't have the dollar, the US dollar. Even if it is the bond, how do you get there? People have got no money. People have got so many challenges in the rural areas.
Yeah, ungasichazisela nje ngesintu ukuthi abesifazana kuyini okubahluphayo. Sikhuluma nje abemadolobheni bathwele amagabha avuzayo ngokwemali lokunye.
Asemakhaya bahlutshwa into yonke nje jikelele. Akulamali okokuqala. very solo ngabe madorobheni ekhaya umuntu uyabolela imali kumba cele izimoto nakade athifike kwanda ishele imali yakhona nxa ethiwa ithola sithokula ababahola amapensioni abanye vele abalalithola abaluholayo
yena
uthi esibhedlela ezibhedlela akulamithi emakliniki la emakhaya onesi mangakutshela uhambe ethenga lokhu lalokhu egwanda uthi egwanda umbe edorobheni kobulawayo uhamba njani ngani uthi uthi uyafika khona ngale ekhemesi bathi bafuna i-US dollar ngabe sithi ibhondi liyesabeka ngengabona nje omunye umzali umntwana bethile nje last week uwile lapha egwanda ukuthi athenga amabhandishi lani lani sebefuna bekuyi-$77 i-treatment yangikhona umama uhlezi ekhaya akasebenzi le dollar lelo kalazi ibond but ayilethi 20 yusa mama kalalo uyakubona ukuthi kulobu zima ezitolo lakho izinto ziqansile bathi imigwaqo mibi labo bathenga kazima umuntu ekhaya uthele nzima ngayo yonke into pho lo mntu umphinde wabahlanekela izilo alisanawo so kuyesabeka
ye kuyezwakala ye libe libambile khonapho ecingweni sizaphenduka kini. Hello caller. Hello.
Hi, Shisimavie, how are you?
I am okay. Makadi kweko ku Zimbabwe.
I was in Zagao, mama.
Hey, Tutora nani uyezwe muri kupi?
Hi, Tribu Kwatan.
Hey, Tutora nani vamwe vabva vakuziva iyo.
Shakira.
Hey, titaurewo kuti semadzimai muri kuzvigona sei takatarisa mamirira akaita zvino zuva nezuva.
Chinombo tengesa ka ndinendi chitengesa nyango kana order chunhu nhasi ukauya kuti uchitengese mangwana mari yacho inenge isashandi inenge yato haichatoite mari yacho chunhu chechiya ukachi order nhasi mangwana kuti uchitengese mari yacho kuti uzonodzokera futi uzochitenga hauchakwanisa futi kuchitenga zvine zvatopera
saka pamuri kuita sei kuti murambe muri mubhizinesi.
Tadagombomira kuita zvebusiness because hazvina zvazviri kupa uri kutobroka unenge uchitobroka kutodzokera kumashure zvisingatomboiti
mungati mimi nhasi tanzwa vazhinji vari kuchema chema vachiti vamuka musha wakasviba mari haisi kuwanikwa uyezve avo vanotenga mari sekutaura kwamuri kuita iri kuwanikwa iyo ichidhura zviri kufamba sei nhasi chii chiri kuitika
zvinhu zvacho izvi hatichatomboziva kuti zvaakuenda kupi hazvichatomboiti aiwa aiva tongoti havo tishandise US dollars ndo zvinotori nani because harikwire haridzike haiita sei pane bhondi irai aiva bhondi ayazotipfidzisa tazotsvukira gore rino tinosvika here December hatichitomboziva tichasvika here kana kuti hatisvike
saka mungati mimi mhuri inenge ichida mari yakawanda sei kuti murarame tomboti pavhiki
mavegetables anoita 50 cents tinenge turi tushoma shoma saka you need 2 bundles idhola iyoyo then matomatoes ari kuita $1.50 ari 3 matomatoes then kana toti chingwa $3.30 pamwe mune muri 3-4 mumba 4 kana 5 mune makutoda 2 loaves hatichatokwani yatoo $7 iyi woti yematomatoes kweiyo nyama yacho chi aiwa iwa pamwe ndofunga munhu ungatode kuti munyatsonzi makwana ka pawiki ka ndofunga unenge uchitoda kana almost like $200 ndokuti unyatsoti zvinhu zvitori raiti matenga zvinhu zvese vana vadya vaguta vaita sei besides that ka sikokanga wai
ko nyaya vamwe vanomboti vari kushandisa zvinonzi tsaona munganyatsotitsanangurira kuti tsaona chii
tsaona tinenge tiri like ndobva ndati mwana mhanya unotenga mafuta $2 wopimirwa muka katini kana tushuga kopima zvese ndezvekupima tsaona ndezvezvinhu zvekupima chete
nengo
chingotenga tunhu twekupima but twekupima twacho hapana kwatinosvika ingaukwani hamukwani
semhuri
itori nhamo kutotambudzika ukaona munhu achitenga tsaona kutotambudzika kusvika kwepedzisera
saka imi munoona kuti poitwa sei sisiishakira pamira pakadai mamwe madzimai vakateererawo vari kuti saka zvonzwii vanhu vangaite sei
tangodai vangoyuza havo us ka zvango ndofunga zvinhu zvainyatsostabilizeka zviri nani here pane kuti bhondi ikai hatitombozivi
aiwa tinotenda chaizvo sisishakira muve nezuva rakanaka
Thank you, good night.
Kuno kumasikati.
Aiwa, kuno takurara.
Makurara, muda mbotaura nechirungu here sishakira.
Mazi, why are you saying that? Why?
All right, bye bye.
It's okay.
All right. Okay. Star, one of our callers there, Shakira, she's saying that she feels that the government should go back to using the United States dollar because she says she's a vendor, but when you buy your stuff, by the time you sell it and the time you try and buy back or reorder, you cannot do it because the rates are going so fast. Mm-hmm. So she's just advising the government that they need to go back to the U.S. dollar. The RTGS system is not working.
Yeboke sizwa umunye umlaleli lapha la ukhala ngokwemali ukuthi hayi imali le yamaRTGS ayisebenzi ngabe kusetshenziswa lona idola leMelika sithanda njalo ukwemukela labo abasilandelayo kukhasi lethu leFacebook siyabona kuloxolelani elDube uthi good evening watching from Port Elizabeth kulotiyo komedia uthi good evening yena uthi sibukele ke eseDurban njalo kulo eDindebele uthi yena ubukele eseNgilandi linanzelela ukuthi inxa lifuna ukuthi lingene kuhlelo oyathumeza nje inombolo yakho sizawuchayela kumbe ulombiko wakho ofuna siwubale lapha emoyeni sizawubala okwakathesi sesibuyela kuye ke unkosikazi Nkiwane ungasichasisela nkosikazi Nkiwane ukuthi khona ngapho emaphandleni abantu kubaphatha njani udaba lwemali bathenga njani ama uniform abantwana besikole ama school fees ukudla lokunye
uyazi udaba lemali lunzima abantu bazivuza ukuthi kathi uhulumende lwanomnyaka wathethintshile sabone idola le-America selikhona kathi lo yena otshintshe kwehlile kanjani ukuthi idola le-America libuye bazi ukuza umbuzo lo okubuhlungu sithandekile ukuthi omama besibakhuthaza ukuthi kabenze lokhana okokujikelana izimali begcina izimali okuthiwa ngama-ISALs sibonani futhi sesibabulele ngoba bebedikelana becabanga ukuthi amnyaka usiyaphela seze sithenga lokhu kudisemba vele abasathenganga lutho khathesi abathe bakwenza idola vele ibhondi selihle lafa nyanyanyanya sekubuyele kulokhana oka-2008-2009 asithakwazi abantu abasakwazi sebemile ukuchayelana izimali vele bazachayelana lazo zezithatha ngati ungathi echo cash umthuli uyathatha ustrive layathatha abantu abasakwazi baye ngaphi ukuthi kathi pho benzeni RTGS ayisebenzi bond ayisebenzi kulobu zima ama-infomu abantwana sike sazama kubo January abantu bazamile bagijima bethumana besiyathenga kubo South angisathengeki bantu abasalikwanisi asikwazi nje kuyabuya iJune ukuthi abantwana amajesi bazawathola njani laba abaqalisayo kulobu zima emakhaya ngoba abantu bagijimisa ukuthi adinge yona imali adinge ukudla adinge nje ukuthi ahamba egwanda ngengazazi le ukuthi njengabanye sithi lapha abasemathetheni abasekubo wilonke bayaquma ngenyanga kodwa sike sakhuluma kwesesikhathi lapha ngikhuluma ukuthi oginye sebebaningi abantu bayesaba ukuhamba kulobu zima kubese kusithi abantu ukusela abanye bebelakho kuzimbuzanyana kwabuthumbe noma kunjani bangaye ezitolo baye kwenza ukuthi abezitolo bathathe imbuzi kulobuzima lakho abasela la kungavela kukhule sebethathe ukusela lobu sibona ngani ngokusela imisebenzi lobuyanga nje osebukhona nokuthi akusela omunye obopho omunye angikwazi ukuthi
singakuyekulungile libambe khonapho ecingweni sizabuya kini njalo lisichathisele ukuthi kambe lokho kusebenza yini lokhuyana kokuthi bahambise imbuzi bephiwe ama-groceries yini abantu siqale sithathe umlaleli. Hello caller.
Yes ma'am, this is Mazla Simakadi.
Atiri wadi tukusora nani uyezve muri kupi?
Yitamwe nyekete kwamurambinda kuboerawo.
Ah, kwamurambinda makadi iko kwamurambinda uko kuri kudodi nenyaya iyo nyaya dzemari nezvimwe zvakadaro daro kukamira se.
Ah, kwamurambinda kwakushungurudza. Kwamurambinda kuri kushungurudza nekuti maprize ari kuita chamaramba mhuru. Pasina kana sosi yemari inowanikwa vose vacho vambe vari kumabasawo mabasa acho akapera mucharangarira paya ndichiti isu taivaya vafudzi vemombe mombe dzacho dzakafa saka izvozvi izvizvi tiri kumedza ndechekuti pasiri kutarisa kuti tine hurumende itsva taakutoshamiswa kuti inflation yakwira zvakadai minista wotaura kuti zvinhu zviri kunaka while hist muzimbabwe tine 90% unemployed which is ari kutarisa pavanhu 10% ari kuti ndo paari kunakira zvinhu asi kuna nambuya vari kumusha vasi zvisina pekutangira vari kuda kuenda kuchigayi chigayi chiri kungokwira every day kuti vanhu vadzokere paguyo ichiri kwava kurimwa chibage hazvichakodzeri
saka kumamisha
apa ndiri kushaya kuti minista uyu ari profesheni yechikoro here kana kuti ndeye kungotiwo ipromosisi.
Saka kumamisha vanyekete vanhu vari kuzvitambira sei zviri kuitika mumadhorobha izvi vananyatsonzwisisa here kuti RTGS iko keshi US zviri kufamba sei ipapo
apo ndovaita dambudziko zvavo ngozi dzakuitika ndezvekuti ane commodity ndiye aakungotaura zvaanofunga saka kuti iti argument hapana pokutangira because hapana sapota. Saka vanhu vakungoti zvataurwa izvozvo kana awana ungotenga ashaya atoshaya zvachese.
Saka poitwa sei semaonero enyu? Tinoona kuti mangwana kune nhaurirano dziya dzavari kuita dzenational dialogue, mutungamiri wenyika achange achisangana nevamwe vari munational dialogue, asi imi dai maiwana mukana wekutaura naivo mutungamiri wenyika kana vanturi Ncube ava maitsiyi?
Ini hangu in general pfungwa yangu pachangu ine kuti ava minister ndo vanyatsokundikana saka dai zvichibvira ivo havo pachavo vanenge dei vachida kuiva munhu anogona kununura vanhu vaingozvitaurira kuti ini apa ndatadza potsvagwa mumwe munhu anokwanisa kuti ati ndinogona or else maonero angu akanyatsokukwana chaivo ndekuti iyi hurumende yatoratidza kukundikana because kana mukatarisa vamugabe tisati tavabisa kana kuti vasati vavabisa sekutaura kwavo chingwa chaiita 90 cents tichichitadza hedu pa90 cents ipapo asi izvozvi zviri kana tichitadza kubva patabva kuelection it's almost about 9 months or so asi chingwa chakawedzera pamusoro pe90 cents ne$2.60 which means taane 35 cents per month paincrement yechingwa but munhu woti zvinhu zviri kunaka icho tane marofu matatu pamusoro pechimwe chataitotadza chiri chihwani chakadaro saka apa ndaanofunga kuti dialogue iyi semaonero andinoita haiisi asi hapana dialogue because chekukubvunza ani zvakewo anofamba kana MDC alliance isiri involved in dialogue hatisati tataane mwoyo wokuvaka nyika nekuti zviri pachena kuti hatigoni kubatanidza vamunangagwa nevanhu vavo vavainavo vakawanda ivavo panhamba yakaine nemunhu ane zero nekuti pfungwa yekuvaka nyika kana ichishandiswa inodzoka kuground kutarisa masel ndokunobva pfungwa MP kana achiisa nyaya yekuparamend haisi nyaya yaanofunga nemukadzi wake nevana vake mumba inyaya yekuti anenge achiyadzoka achiyatirisa vanhu kumasenders econstituency then oenda nenyaya yekuparamend achishandisa pfungwa dzevanhu vese saka kana munhu asina vanhu achingo tindira mba maki ozo mirira nyika chingo tuza kuti atatida tanga kuita dialogue ndaifunga kuti ii zaiwa nila ikandura oza pa chingo nia ya kutuza mari nyika shoma yati atina nekuti atina sasino chikuritira pa kuvira kwezi.
Aiwa pakanaka tambonzwa kubva kwamuri ikoko kwamurambinda kuti kwakamira sei. Asi mungati mimi muri yenyu inoda mari yakawanda sei nekuti tiri kunzwa kuti inflation yakwira yasvika pa 75%. Imimi munoda mari yakawanda sei pamwedzi uye zvemombotarisa nezvamaimboshandisa tomboti gore rapfuura.
Ndaitaura paya titi mavhilas muchiti ndaiwana $80 pamwedzi.
Aha.
$80 ya indi kwa nila kuhita zese. Jichi badarika wana yichi koro nchikara wa ini indi chikarama.
Mm-hmm.
Saka nansi kana tichitari za apana kazi ya saka mzi marimu wana kwa kubengi. Ii mari kutringu wana yedipa mkoto kutikana mda kuhi mda kuhi saka mayusa. Saka rete mayusa kuno kwetu kwa mrambinda. Ili kuhita $4.50 per dollar.
Mm-hmm.
Saka zora kuti 80 ya yandai wana. Times $4.50. Ndio Maria ndio fana kunyindi naye.
Mhm.
Which is this? I think nani starter kana takatarisa mamira ya economy nazi.
Mhm. Mm. Aiwa mashoko makuru kuti tinokutenda kunge manga muyu nesu vanyekete muve nezuva rakanaka.
Mashtei.
Bye bye. Ndiri kunzwa kuti nemwe mutereri zvakare. Hello Clara.
Hello, maswira sei.
Taswira, maswira sei kwa muri ikoko. Muri kupi, Sister Clara?
Ini njuku Joburg.
Taurai tinzwe, kwa kamira sei ku Joburg. Kwa muri kona ose nyaye, shuri kuitika mnika pa nyaye, shwe ufumish.
Isi ngote, muviri ndo uribu no mu Joburg. Asine ya emepu wate, kuzini kuzini na kumusha.
Ehe.
Kazani maniri aita akaita zvino kudai so no yakunzwa kupererwa kuti sokati mwari atichaita sei ende unochibvuka saka ikaedi isisagoma nekudii nekuti kana tichimbotumira vana iri mari kuti vatengese wozwa mwana ane chikoti nezvapo kuti kuti mama kune zvinhu zvadhuru kubva kupererwa.
Mune mhuri yakakura sei Sisi Clara?
Ine machildi hedhedhi vanogara vari 3.
Ehe.
Saka ndinongoti chine namo ndotumira riri gurosari. Asi pane zvimwewo zvaunoda kutengwa kumusha ikoko. Ekiti kukozesawo maepende members of the family, maneighbors. Vanenge vaunenge uchitarisirawo kuti pane chiya chawatumira mupewo mbuya nhingi mupewo amai vari kwakati katini ezvino unotoona kuti zvakatooma zvakutongooma nekuti zuva rakapisa kumusha kune nzara inflation yobva yadai so vana iko zvino vaitaura nemwana amasikadzi achiti mama hatiti kudzidza kuchikoro vematicha hatisina simba.
Mwana anodzidza kupi kuZimbabwe?
Anodzidza kuChirugwe.
Mhm.
Saka naichitaura ndinomubvunza nhasi maita chii ezuva akati nhasi aita net shona chete sera nezuro wangu anzticha wangouisa weki chete mamaticha haana kutombouya patedza dzidzi dzaari kuita mamaticha haana kuuya ndatindabvunza zvemaita masubjects ati asitangoita net nepe mamaticha haana kuuya.
Saka poitwa sei apa semaonero enyu? Imi muri kutaura kuti magara ikoko kunze kwenyika vana vari kumusha vari kutova ndivo vakabata mhuri. Poitwa sei apa?
Inini situation yedu yekuZimbabwe yakutongotyisa because last week ndanga ndiri kumusha ndogaradzira pano apo mundaruye sasalani. Ukapinda uchambamba era chaiyo chaiyo inorimwa tubu chaiyo nechemwa mbuyi. Vapraizi achona andichisa kuti nhunguru chaidzo dzaidzo kuenda pamusika paya chaiwo tinobvunza nisi ndaingobvunza randho mini kuti ndinatoona kuti ii chaizvo chikuru ichikaisa kuze praizi iri kudana tubu yekuti ngonguru chaindingazadzekaradzi ndopaunonatoona kuti tikuenda kupi
Aiwa mashoko makukutu sisi Clara Muvenezi warakanaka kwa muri iko ku South Africa.
Thank you very much.
Bye bye. I've just had the two callers, both of them saying, you know, things are really, really bad. I have Clara, the last caller, is saying that her family is in Zimbabwe. Mm-hmm. And she says she has two child-headed families, but they've been complaining, especially the school-going children, saying that the teachers are no longer teaching because they themselves can't even afford to come to school, and they've got no food because they're not getting paid, or they're not being paid enough. So she's just saying something has to give. She's very, very upset. She says she's physically in South Africa, but mentally in Zimbabwe.
Yes, one can almost imagine that mm-hmm. must be very difficult, and most families are experiencing that. Si buyele njalo kumhlonishwe silaye lapha ecingweni unkosikazi Nkiwane. Ngithe ngizabuya kuwe njalo usichazisele ngokuthi kuyasebenza yini emaphandleni ukuthi abantu bayithenga impahla besebenzisa imbuzi kumbe baye GMB ukuthi bayithole umumbu. Abantu bathenga njani impahla?
Imbuzi azisasebenzi.
Oh.
So kuqala ungaye esitolo uthi kumuntu wesitolo ngicela uthathe imbuzi unginike utsotsi 50 kg.
Mhm.
Abasavumi. Ngoba indlala inje bazazithini wona abasazivumi.
Mhm.
Mina ngibona umthuli angilashuwa ukuthi uvele uthaza ukugwanisa lokho.
Ye, lesikolo esikolo oh lingaqhubeka.
Eh. I-2% yakhe kumele ikhuphe. Ngoba i-2% vele ihle idle imali yomuntu sizo zonke. Nga ungathi athumela i-$30 uzabona sekuhambe $50 nge-RTGS. Yiyo abantu abalayo. Ezikolo kulokuzima emakhaya. Ngoba u-headmaster la ayivumi imbuzi. Uzayenzani? I-FDC kuqala bengxeba ungahamba. Kuthi amatitsha bathenge bethengela isithebo kumbe bethengela ubusa ezindlini zabo emadorobheni. Kathesi lawa abasela mali, abasakwanelisi lokho. So ungazithwala imbuzi uthi uya layo esikolo, akunamuntu ozayithenga, uyabuyela layo ngikhaya. U-headmaster vele anika ivumi ngoba uzayenza nengelasikayo.
Ye, kodwa leziyana inhlanganiso esasizibona zincedisa abantu ngokudla emaphandleni ezinjengabo-World Vision, labo-World Food Program, lokho ezinika yini abantu ukudla? Ye, lekhe.
Asikababoni. Futhi asikaboni lokubhaliswa kwakhona. Angithi siyasibone sebefithi kuyalizebhalisa. Asikababoni kumbe bazabuya. Kulokuzima. Abanye abantwana vele bazihlalele. Ngoba kathi abazali bawuthi umntwana kaye esikolo njani engadlanga.
Mhm. Manje bayenzani? Bazihlalele nje. Manje benzani abafelekwazi intandane labanye abaswelayo ngamafeature?
Kunzima kakhulu. Lo nyaka ungananzelela abantu bafuna ukuthi umntwana hambe esebenza kobani. Kobani lakho abasafuni umuntu ngoba banamali yokubhadala lowo mntwana. Kulokuzima vele okwakhathesi asikayiboni phambili ngemuva. Abantu basadidekile nje batshayisa izingezezane bendawonye behlupheka okunye okumangalisayo. Abantwana bakho ezikolo ungakhangela amankazana. Le inikhefi yomntwana o-Stanmore lapha, okumele uthenga o-Stanmore esikolo. Ugogo ahlezi naye wapha kumzima nje umntwana amdodileyo. Usekhaya umntwana kumele aye ku-form 1, kasafundi. Angithi ngifithe sekumele ayekwenze nje, ngikukhangela omunye ngobole imali ayekwenza. Ngenxa yesetshona ebhoda ngikhaya, ama-early marriages azaba maningi.
Yeyi, hayi kunzima. Libe libambe khonapho sizaphenduka kini. Sixoxa la.
Hello, caller. Hello.
Hello.
Makadi and you call at Auraitins Gwen. Diana Rutara, we are Jemur Kupi.
Zumarondero.
Kwakadi Kumarondero.
Marondera kwakanaka ndiThomas Mrondi Marondera.
Ehe, taurai tinzwe panyaya yezveupfumi zvakamira sei kuMarondera.
Ya ike zvino zvinoshuwa patava paipa. Panyaya dzeupfumi maprize chaichaiwo ndeitikuona ari kuramba achikwira. Apa vashandi mari hapana tiri kuchinja. Saka tachingotiwo dai shuwa pakukwanisa kunzwisisika vanhu vataurirana zvinoita kuti vanhu vanoenda kubasa zvinzwisisike shuwa vanhu vari kuenda kubasa.
Kana muchiti vataurirana nyatsotsanangura ipapo muri kuda kuti vanaani vataurirana?
Ya tatotara vakuru vanoita zvinezvematongerwo enyika vanove techiti dai vakwanisa kugara pasi zvedu yavo ngaive dialogue yevanhu vane chokuita nemamiri akaite zvinhu ite imwe ndiri kuona iri kungeitwa nevamwe vanhu vasina kana itoti fosa kana kuti veipundisa. Saka ndachimbotiwo vaikwanisa kutaurira zvakaitawo purezidendi Mnangagwa navaneton Chamisa vaikwanisa kutaurira nawo. Ainow kuti zvinhu zvinofamba zvakanaka.
Dai imi maiwana mukana nekutaura nevaviri ava maivati chii? Zvii zviri pamwoyo penyu zvamungati chokwadi vaMnangagwa kana vaChamisa dai madai uso zvinhu zvaigona kugadzirika?
Ya dai ndaiwana mukana wekutaura nawo ndaikwanisawo kuti no apa panguva yatiri nevanhu shuwa kumaelections akabvako zvakabuda zvakabuda but chikumbiro chachanguva chekuti daiwo itawo zvinhu zvinoita kuti nyika itoenderera mberi. No pane makakatanwa kuti maona kuti ndii ndakahoina maona kutiwo ndiringiripo but izvezvo manje hazvina zvazviri kubatsira vanhu. Saka ndandichikumbira zvinobatsira vanhu apa nezvekuti no shuwa zvatakaita izvi zvakadai zvakadai but ngatingobatanai tichimboumbawo government of unity.
Aiwa mashoko makukutu, tinokutendai chaizvo vaMuronzi muve nezuva rakanaka kwamuri kuMarondera uko.
Zvakanaka izvi.
Bye-bye.
Bye.
So I think you have a caller.
Ngizwa kuthiwa selomlaleli ecingweni. Ngubani esilayo ecingweni?
Tommy Mdange.
Yebo, linjani? Ndifona lingaphi?
Khona seBhinga eLusulu.
Yebo, kunjani khona ngapha?
Ngapha ungcono, uyaphileka but umthando mbijani?
Ye, uthi kuyaphileka, abantu bayenelisa yini ukuzuza impahla zokusebenzisa, ukudla lakho konke?
Lokho manje ayikho ongachiphanga because ngapha abantu baphila ngokulima elusulu. Indawo yangikhona vele indawo engani phandle mbijani kweBhinga but baseBhinga othi imango yangikhona bayihamba ke ngingabesesibhedlela kunzima especially omama kuye esibhedlela eBhinga wangikhona about 129 kilometers abayabe besiyabeletha khona ngale Bhinga ukukhathana izibhedlela ezinamaphilisi ayefamily planning vele atholakali ngapha.
Manje abantu bayenzani? Akukho unxabe sesibhedlela kula maclinic eduzana.
Iclinic nje angathi lusuli yodwa ukuthi umuntu uyahamba ama 40 kilometers ukusuka emakhaya ngezilandi iclinic bese abahamba amabhasi kubama kungamakhombo kuya lokusuka uBulawayo bese yafika khona ngale endaweni zangkhona belala emabrandi ezitolo.
Hey, ezikolo ke kuyathengeka yini? Kuyabhadaleka le mali yama school fees konke lo lokusetshenziswa ngabantwana ukufunda?
Amabhuku apha songama-$2 ongama-A5 lokho ongamabhuku esitolo vele nje okukhuluma komunye ngisho omunye u-honorable engumphiwe kukhulume esithi impahla zigcwele esitolo zigcwele esitolo even ingahamba le gonyeti lami elomumbu ngapha ngilifakela phane erodini yabe ligcwele umumbu kuyabe kuswele abantu abathi baye bawudenga umbwangwana. So okuthenga vele akukhulume ngapha sithi angumumbu esitolo ngingakuye ukuthi izulu linekuhle kuhle.
Ye, manje usizo lilithola ngaphi? Liyake likhulumisane labo councilor benu abedalele eParliamente kumbe ezinye iziphathamandla zikahulumende nje ziyake zikhulume lani ngalolu daba?
Mina ngukansila weward 17 eBhinga ngapha kuBhinga South Constituency but akuningi ngapho kubuya njengabopolitics njengokunye kwabuya ngapha le i-action aid yabuya le into ethiwa yi-click
Kana zowa buya wani wabanya wafana utanga mayu tibani wima liya mkwane wa mbawa hiwa but 22,000 leo kubaya kupolitika lo wizi nangwana so vile njia kape pina vile kwa zara uti mjisi kuzi simuta bantu vetole kuchemusi
hao sikulu malo council lapana nabe buya ugu zogwa haba ugu jababe labo council labo babe sabe la bantu mbebe hambi sama bizu abantu batingu ugu jaloke liwenza ini kono kia
Amina njia ngapa ngakuluma nje ngaloko we social welfare vele lo muntu angikona ukuthiwa ngumdzungwe kumbe ngobani komiti zangona ngazamiswe ukuya fika ko chief uthi ngizama ukubona indaba yangona ukuthi loyisa njalo abantu bangikona kababuye babe sesabela khona ukuthi bayavethwa ngabe MDC so ngazama ukubiza inhlangano yangona ngapha vele ngokanti tshalo ukuthi abantu bebuye ngokuningi kwabo
ngeze indlela lana icouncil yakukho elingakwenza ukuthi lincedise abantu
Ah, yazama njengo kunye engizama ukwenza ekabuva kwenye i-village le nakalwa ngizama ukwenza lokhu ze mobilize abantu ukuthi beyakhi ama clinic kanti imali zangikhona lazo zingani ziyahluka those have to be imali ye-CDF kanti ayo imali yangikhona kani kayiphumi kuzwakala ukuthi siyaphuma kumbe uhamba nayo ibonakali
Ye, besikhuluma lomunye laye osegwande sithi ngababona inhlanganiso lezane zipha abantu ukudla lakho khona ngapha ebhinga ke zikhona yini
Ha nike wadiyamvele bathi bona vele njengo uwadi 70 lo indawo okukani bantu bazipandela bayalima so izulu nje athe sibingananga vele ha kuyindlala isikhathi esiningi vele amadona anika ukudla ngapha kawabuyela usulu Ngothi kuthiwa indawo abantu abakwanisa ukulima mayivini amanzi izibhorane sibili amanzi abantu bayahamba ama 8 kilometers 10 kilometers ngakuye ukuthi uma uba ngifitshane ngama 5 kilometers ukuyafika esibhoraneni abantu kuthiwa bayasigebhela isibhorani vele kunzima ngapha elusulu ngathi ilusulu vele indawo enzima kakhulu ukuthi even izitolo zangikhona ngikhuluma kanje bathenga ngomumbu sibili ungena lesitolo esitolo uphethe igala lomumbu kumbe ibhaketi lomumbu
Oh khona uthi kungani usithi azifiki ngapho inhlanganiso ezizimele ukuthiwa ngenxa yani
Ukuthiwa ngapha bayaziphande bayakwandi indawo yangkhona ngani ngapha ngendawo yokulima abantu babuya kundawo le belandu ukulima abanewa ngkhona so indawo yangkhona ukuthiwa abantu bayakwansi ukusebenza bayali babelini kodwa isigadi kusase right right kusase lizwe sibili babelini kodwa ibanike imali beline okunye nje odengisa njengomumbu even nje umfika leso ngafika lo mbo mne nga ba utengisa ya last year babe sebenze la bantu bati ati sinzulu akula so ukudla kaba kutoli bantu aba laba bani ukudla bangavuya betoli umuntu ugcwele nje umphi bathi abantu bayazuza so ukhanya ukuthi abazisebenze la kaba
bona ngizibona namazi siyakhe yeah ngiyakhumbula yeah ngiyakhumbula sikhuluma lo councilor wakhona ngapho umnumzana TTK yangithi umnumzana Thonse
umthombwe
yeah la wacho njalo ukuthi Because since Katile Azuza mbijane masimini.
Ya, enda uzuza sibili. Nga kwe uti mkulu mkulu esinikile sibili. Njoba vila kula mamaina kula. Vila vanti maini ya ngata. Nguri jinde etu. Ngata ngate lusulu. Abantu batembe. Imaini ya woyugulima. Nga kwe uti mkulu mkulu eba azuli.
Ya, yeah, igulu ngile sifongi. Lugu totalani. Salani vizole ninjalo kukutin.
Nguro miomkandi.
Ya, yeah, igulu ngile sifongi.
Ayibogile lami namhlanje ngifone ngikho uthi libe ngithinta mbithani
ye njoba sesithethe phansi nje ibizo lakho konke salifonela
hayi ngiyabonga mama
hello caller hello
magadini
tiripo magadini yenyu tukutaura nani uye zvemuri kupi
ndotaura na Lazarus Tanoya ndiri kuBotswana kumalepulule
Ehe, tipewo maonero enyu panyaya pe zviri kuitika munyika panyanya panyaya dzezveupfumi.
Ei, zvirya munyika zvakaoma hanzvadzi.
Mhm.
Ei, zvakaoma nokuti izvo zvino hatinzwisisi vanaka vanofanira kunge vakavhura zvikoro asi kana vakavhura zvikoro matiya ichitadza kuinda kubasa nokuti havana mari yokuinda kubasa kwacho.
Mhm.
Zvinenge zvakanyanyisa kuoma ini kumushana nobva kwachii.
Mhm. Eh. Saka muri kunzwa kuti ikoko vana vasikuenda kumabasa.
Havasi kukwanisa kuenda vose.
Ehe.
Vanenge vakwanisa ndo vanenge vakwanisa. Vamwe vanotadza kuenda.
Saka point kwa sepa. Semoni
rini. Ah. Nyaya ironeta ndiyo kuti zvokwadi vakuru vedu ka.
munyika umu vatonga vakazvitarisa ivo kuti kana vaive vachiguta zvakanaka nokuti kana vakasagadzirisa nyaya dzematongerwo enyika upfumi hwenyika hunotongowana confidence yazvo yavo pamatongerwo enyika kana matongero enyika asina kumbomira zvakanaka nyangwe tikataura kana kuti vanotonga vakataura kuti zvazviri ndozvakatonaka zvakadapo zvinongoramba kugadzirisika saka kana ndisina nechokuti kana vangataurirana vanotaura nyaya yekutaurirana mange dambudziko ripo ndiro kuti handisi kuzva platform ingaita kuti vataurirane vose zvakanaka nokuti vamunangagwa vanoenda kunotaurirana navamwe somutungamiriri wenyika asi havachaindi palevel platform navamwe ivo voenda pakakwirira vachiadressa vamwe zvino izvozvo zvinoita kuti kutaurirana kwacho ka kusatauriranika nokuti kana wakuadressa vamwe wakutongovaudza zvaunofunga kana pakawana munhu unogona kuva muyananisi womoderata ivo vachitaurirana ndofunga zvokuti izvozvo zvingaita zvakanaka
aiwa mashoko makuku tinokutendai chaizvo mukoma muve nezuva rakanaka
tinotenda chaizvo tinotenda nokubatwa pachirongwa
aiwa chirongwa ndechenyu garai muchidzoka babai iye sezwa njalo kuti silomnye umlaleli ecingweni siyakwamukela kuhlelo
yebo kunjani mama
ngiyaphila ngikhuluma lobani njalo ungaphi
ukhuluma no isizozo ngiseDurban eSouth Africa kodwa ngokuzalwa ngiseZimbabwe eCholocho
ya yebo hayi kuhle ukukhuba lawe kuhlelo ungasipha umbono wakho ngodaba uluthi kuthi
yebo sisona
Ungatsipha ke umbono wakho ngodaba olusegudwini uyakuzokwenzakala ekhaya abantu abalamali abalamafutha ezimota abalamanzi abalamagetsi
yabanjengamanje njengoba ngikhuluma naye ngikhuluma nabantwana ekhaya bobulawayo basho ukuthi hawu ugesi uhamba 10 hours amanzi ahamba 2 days abalamanzi akunalotha wenzeni ukuthi ngithi mina ngombono wami enginawo siswami ukuthi bajabulela yabona ukushintsha iketele ukususa ilokhu njana iketele ufake ilokhu njana ibhodo eziye ukuthi nawe sitshintshile sokungcono mina ngokombona wami kusafana into ofanele nje siyenze njengesizwe saseZimbabwe ukuthi nje sisinte yonke le nto endala sibone ukuthi sifake abantu abasha into entsha mhlawumbe sithi yona sinikeze leyo opposition i-chance bakwazi ukuthi sibone ukuthi basilethelane okusha sizokwazi ukuthi kusisize naye ngoba nje wasingekho nje lapha ekhaya kunesizathu salento eyenzakalayo
ye manje khonokho
abantu abayibona bakwenza lokho ekhaya basaqhubeka bayahlupheka kuyimanje ngaphansi kwalabo bantu abeyojoyini mhlawumbe bazofika balungisa izinto babalungisele kunalokho sokuwesi kufanele ukuthi usuke sodomi yegomora
manje khonokho elibathumela khona ekhaya kuyenela yini kula khona ngapha into ziyabambeka yini ukuthi lingabasiza
akuba ngisho kubambeka phela ngoba la eSouth Africa phela isafana le goal yakudala esiyaziyo mama so izinto nasezithanda nako ukuthi yitsheka zisafana ngalandlela ebesazi kudala ukuthi uma usegol umuntu kunalokhu nalokho seinto baye seyithanda ukuthi ufise kufane so kungcono ukuthi nalowo mkalo okutholile ukuthi uyaphonsela ngala kufika ngala kwenza ilutho
manje kungcono kuyini ukuthumela yona igrosa ngokwayo kumbe liyabathumela ama-runs nxasebewatshintsha sesiba ngama-RTGS
kufaka izinto komalayisha ngoaalayisaento uma ufika ekhaya ziyabiza zongena lapha kotengu ayipha kobulawayo into double prize nale nto eyithola ngala
futhi
abuka bazothatha le nto ngifake kumalayisha ahambe la ekhaya ehlizi zonithatha lo 100 rand 200 rand ukuthi kuzoba ngcono lani ukuthi ngiyothenga le nto ngoba le nto engithenga la ile product engithola la e-South Africa lani ngizenza nje umzekelo zosekuthi mhlawumbe ngizofika ngithenge la ithini lelokho njani ithini le i-bull brand ithini ngiyithenge ngo-9 rand 10 rand izofika ekhaya yona ithenge ngo-$2 $2 uyithenga more than like fika ko-30 rand ithenga into efanayo izoyithenga like ngo-10 rand so ithi ngiyithengile mhlawumbe nganikezela lowo muntu ukuthi ndoda thatha lonke uyokushiya ekhaya ngizokhokha leyo mali encane kuyena ngeke kufake
hayi kuyezwakala sibongile kakhulu umbonoa
nje isikoxele ngisona yokuthi lapha lelezinkanti futhifika nje i-renovation nje libuye liqalwe phansi kabusha nje yonke into ihlakazwe nje kuye kuthiwa i-draft oba sidala i-draft athi umuntu esisho nje phansi sithi asiqaleni phansi kuwudlalo ba uje sifunde ukudlalwa kanjani mhlawumbe ukhona umdlalo ongaqhamuka ongabazulekulalo.
Yebo, ngiyabona uyabhoda kodwa uyichayi khona isikhonkosini thi vele ngempela yiphi lo mdlalo. Uyasaba khona
lapho. Leso sikhonkosi kube sikhonkosi sengilapho ukuthi kufanele lento esinayo laba fanele ukuthi into engekho. Manje lento engibuka izolo ngibuka lapha endabeni ikwenziwa kulokunye nakuleyo chief wethu uNdiweni. Lento ekhomba khona ukuthi izinto zisazibheka eMpumalanga zikho ukuthi lamaNdebele thina abaNdebele singamabhala kakhulu. Kulaloko nje into bangibuka lanto ngibuka ibe buhlungu kumina ngoba mangibuka laba bantu bamile bayavidorize instead ukuthi hayi bona baphakamayo bavikele lokho into lapha bona kunaloko bavidorize ukuthi hayi bafuna ukuthi bangene kuma-social media ukuthi sibone nanani ekugcineni kuzothiwani besongena kwi-media sithini bring back Ndiweni ndesendesathi
kubaekahayi luzwakele-ke hayi lusegudwini-ke lona udaba lukaNdiweni. Sibongile kakhulu ukuxoxa lawe kuhlelo mne wethu.
Ngiyabonga kakhulu sisami, ngiyathenda futhi ngabe ngingena futhi ehleli ngesikhathi esizayo.
Ye hayi, sizahlala silithinte.
Hayi, nibe kahleke mthwakazi omuhle.
Toda kumbochingamidza vari pachirongwa chedu paFacebook page yedu yeVOA. Shona tunoziva kuti vazhinji manga muripo but vamwe vatoenda vanga vanyora namba dzavo, dzimwe namba hadzisi kupinda. Courtney Mempi Courtney ari panapa ndiye anga ari kutaura nyaya yetsaona. Hanzi tsaona ini ndinoiziva yambotaurwa nasisi Shakira vanga vari pano achiti iye aigara achimboitenga paanga ari kuZimbabwe. Tichi Mudadi hanzi tiripo yedu. Bernard Machaina hanza watching you from Botswana. Lazarus Tonai arikuti ndifonerei. Courtney Avat 90% tisu povo, 10% ndivo vega maminista vari kushanda. Fungai Masendeke arikuti ndifonerei. Tamboedza namba dzenyu asi hadzisi kuita parizvino. Liberty Nyanongo anzi ndifonerei. Bevanton Nyasha Zingwena arikuti I'm watching you from South Africa ku Eastern Cape kumtata. Edith Gara anzi ndiri kuno ku Botswana, I'm watching you. Zvidzai Ruzvidzo vari muno muAmerica vari kuti I'm watching you. Tinokutenda Isabelo Regi Mangwizi abva atindifonerei. Munoziva zvokuita kana muchinge mapinda muchirongwa muchida kuti kufonerei, please isai nhamba dzenyu muine macode namba enyu kuitira kuti tiitire nyore.
Yebo ke, sibonge njalo uti Mhlabanga nauti watching from Newcastle. Sibonge uJose Dube oti linjani bakwethu, ngilalele ngise South Africa. Sibonge lo silambe over, sibanenge over. Ngambe libizo lakho uthi as long as the mafia government is still in charge, forget about the economy. Ngumbono wakhe lo, thina sichonga ukuthi uhulumende uyi mafia. Marvelous. When we're talking with Mrs. Juliet Nkiwane from the Women's Development Association, she's saying that life is also tough for women in the rural areas. They used to have these money groups where, but now they can't because of shortages and the way the currency is moving. And she's also saying they had gold projects where they would give each other the gold, and then once there's a young one, they pass it to the other one. Mm-hmm. But now it's hard to sell those gold because there's no one who can afford to buy it. And the other problem they are facing is that the gourds are no longer accepted in some shops, and some shops are not even accepting the maize buckets like they used to. But with this problem, the councillor of Ward 17 in Binga, Mr. Mukande, is saying at least they still, in Lusulu, they still accept these buckets of maize in the rural area so that you can get it in exchange for goods. But she's saying the other problem the women are facing, they can't even afford bus fares, so they have to walk long distances, and that exposes them to rape and some other kinds of violence. And some girls are dropping out of schools because some parents cannot afford to pay the fees. That's the problem that they are facing. And I see we don't have much. We can't go back to you now.
No, let me just sum up what you said in Shona. Tukunzwa hapo kuti vanga vari pano munyarikani wedu vari kutaura ivo matambudziko ari kusangana nemadzimai kumamisha. Vari kuti ivo kune dzimwe nzvimbo kumamisha vanhu vaimboshandisa mbudzi kuti vakwanise kunge vachibhadhara zvimwe zvinhu nechibage, asi pari zvino hazvichabvumwa kune dzimwe misha. Asi kune avo vari kuBinga pane vapinda pano vachitaura kuti kuBinga vachiri kuti
kutora zvinhu zvakadai sembudzi saka ndo zvimwe zviri kusangana nemadzimai pana itaika wete ari kuti hallo tete aiwa tinokutendai mese manga muri pachirongwa chedu uyezve tinokutendai zuva nezuva munouya tinoziva kuti data rakuti netsei uyezve kune avo vakateerera pari zvino kana manga muri kuedza kunzwa studio 7 na 7 o'clock tanga tiri kuwanikwa isu zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka asi zvichiri kugadzirwa ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington sa
yes sibonge njalo nkosikazi Juliet Nkiwane we Women Development Association in Zimbabwe eGwanda ebesilayo kuhlelo livalelisayo ngusithandekile.